urongwa wedu wakurira zvakanaka comrades tiruka kutokushumirai kuti nimudzoke kumusha tikuchenesa maguta edu 15,000 more than 15,000 actually the word vendors is mockery to us masoko anototuka isu tazima small to medium enterprises takabatana nehurumende yedu. We are so in love with the local government. Tinoda kuti tichenese maguta edu, vanhu vazvishandire. Nyani kana kuti vavengi vanoda kutaura masoko ekuti vamugabe vatadza kutonga nyika, vashaye pekubata.
Tinozwawo naivo vanorarama nekutengesa mugwagwa vamwe vacho vachiti manga muchimanikidza vanhu kuti vapinde musangano uyu uye kuvamanikidza kutenga makadhi sangano renyu. Mungajekesawo zvafamba sei ipapo?
Hakuna kana munhu mumwe chete amanikidzwa kuti joina. Actually, vanhu vatangati navo vachida kujoina on this campaign vanga vakawanda. Zvino isu setrust tikaona kuti maresources atinawo tinokwanisa kungoshanda ne 15,000. Tatodzorera vamwe pumba vanga vachida kuzoshanda nesu. Hakuna vanhu vatambomanikidza. Asi kwakasungunukwa kwazvo. Vanhu vakasunungurwa kuti kana pane anofungwa kuti amanikidzwa, oenda onomhangara nyaya dzake kumapurisa, pavhurwe madokets, pashandwe kunzi parwiswa vanhu.
Pane mashoko akambobudawo mubepanhau reSunday Mail mazuva apfuura richitaurawo kuti mamwe masangano kusanganisirawo renyu imi reQueen of Grace Zim Asset Trust ari kushandisa zita remudzimai wemutungamiri wenyika kuti anga achiendesa mberi zvido zvavo. Munoti
Queen of Grace Zim Asset Trust haina chimwe chete chayakamboita chekuti inoshandisa zita ramai vedu kuita zvimwe zvinhu mabasa asiwo zvachose chose. Uye masoko iwaya muri kutaura tinomatora neudzamu hwavo tichimakanda kumarara ndokwaakakodzera nekuti ndofunga vanogona ngavakabatikana nekuti Grace kana tichiti Queen of Grace tinonga tichitaura mambokadzi wetsitsi. Ndiri kushaya kuti pavari kuda kutora kuisa mai venyika ndepapi nekuti tinoziva kuti vanazvo zvizhinji zvekuda kutaura nekuda kwamai vedu nekuti vanovatya. Mai vedu ishuru vanovatya mumapolitical cycles. Saka vanoda kutiraya kuvatora vovaisa muzvinhu zvavasina kutaura kana zvavasina kuinkludwa. Nyika yedu mukatarisisa haina 2 weeks pane vanhu vaishandisa